Simplex.
Whoa, oh, whoa, oh, beu, Terry Africa.
Magumbo hakuneta, ndichatye handisikuketa, muna mato wangu moupepeta.
Paniche davidza muzimu yangu, ndichichemera wane vangu, umoyo mangu ndine shungu, dechivi mboi.
Simba,
dimi munoti pa simba.
Zvinhu zvose zvinotinetsa
pano panyika.
Mwari mukoti rerutsira zvinorema.
Namoyo se yatinoona pano panyika.
Mina matoisike patoka kama.
Oere, oere nde.
Mwari mukoti
Mina matoi shike patoka.